Mapisarema chitsauko chezana nemakumi mana nembiri. Ndinodanidzira nenzwi guru kuna Jehovha, ndinosimudzira inzwi rangu kuna Jehovha kuti andinzwire nyasha. Ndinodurura kugununʼuna kwangu pamberi pake, ndinotaura nhamo dzangu pamberi pake. Mweya wangu paunoziya mandiri, imi ndimi munoziva nzira yangu. Munzira mandinofamba vanhu vakandivanzira misungo. Tarirai kurudyi rwangu mugoona, hakuna ane hanya neni. Handina utiziro, hakuna ane hanya noupenyu hwangu. Ndinochema kwamuri, imi Jehovha, ndinoti, ndimi utiziro hwangu nomugove wangu munyika yavapenyu. Teererai kuchema kwangu, nokuti ndiri pakushayiwa kukuru. Ndinunurei kuna avo vanondidzinganisa, nokuti vanondikurira simba. Ndibudisei mutorongo kuti ndirumbidze zita renyu. Ipapo vakarurama vachandipoteredza nokuda kwokunaka kwenyu kwandiri.